Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechipiri ndira 16/2018
makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
ini ndini Tanono Kawande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
Mutungamiriri weRenewal Democrats of Zimbabwe vaEllington Mangoma vanoti bato riri kutonga rezanu PF rinofanirwa kuburitswa muhurumende musarudzo tichaitwa gore rino
Hurumende inotadza kubuda pachena paurongwa hwayo wekuti mari dzinonzi dzakabudiswa munyika zvisiri pamutemo dziri kutorwa sei munyika.
Vagari vekumasvingo vofarira kuvhurwa kwemvura dzavo dzakanga dzavharwa nekanzuru.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiriri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti kunyangwe hazvo bato riri kutonga rezanu PF rakashandura utungamiriri gore rapfuura vanhu vanofanira kuburitsa bato iri muhurumende musarudzo dzichaitwa gore rino nekuti ndiro bato rakaondonga upfumi uye vazhinji vaishanda nevaimbove mutungamiriri webato iri nenyika vaRobert Mugabe vachirimo muhurumende Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera
Vamangoma vanotungamira muhwe mubatanidzi wemapata anopikisa weCoalition of Democrats vanoti hapana chishanduka kubva pane zvaitwa navamugabe uye vanhu vanofanira kuzvisunungura kubva kuutongo hwezano PF Vamangoma vaudza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika aripo vaEmerson Munangagwa vakabatsirwa nemauto kutora masimba muzano PF nemuhurumende uye kusvika pari zvino hapana zvavati vashandura pane zvaitwa navamugabe uye vari kushanda nevanhu vakawanda Shanda muhurumende yakabviswa
hapana chatinoona kuti vanokwanisa kugadzirisa iwa nekuti vanhu vazhinji vacho vakasvitsa nyika ipapa ndio vachirimo saka hazvisi kuti ndi Robert Mugabe chete asi kuti system yacho yese yakaora and system yacho yese ine huori saka kana vamwe wacho varipo vazhinji wacho varimo muhurumende tinovaziva vari dzionyanzvi dzehuori saka hachioni paine zvavanokwanisa kuwandudza
vati vanotarisira kuti hurumende yavamunangagwa ichaita sarudzo dzakachena sekuvimbisa kwayakaita uye vanhu vanofanira kutora mukana uyu kusarudza vatungamiriri vavanoda vati hurumende iripo inofanira kusiyana netsika yekutenga mavhoti yaiitwa nehurumende yavamugabe pamwe nekushandura mitemo yese inodzvinyira vanhu pamwe nekumbunyikidza mapato anopikisa pamwe nevatori venhau
Isu chekutanga chatinge tichida kuti chiitike ndechekuti nyaya yekusenzesa violence kurova vanhu nekusvidzira vanhu ngazvipedze nyaya yekupa vanhu chikafu nemaagricultural inputs nenyaya yekuti unosapota bato ripi ngazvipedze
vati mubatanidzwa wecod uchakwikwidza zvigaro zvese munyika yose asi vanoti pachine mukana wekuti vanogona kubatana nemamwe mapato ari mumubatanidzwa yakaita seweMDC Alliance uyo unotungamirwa navamogen tsvangirai pamwe newePeople's Rainbow Coalition uyo unotungamirwa namai Joyce Mujuru vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vamugabe vakaenda mapato anopikisa haafaniri kukanganwa kuti hondo yavo ndeyekubvisa zano pia uye anofanira kuenderera mberi nehondo iyi vati kuenda kwavamugabe hakurevi kuti munyika mava neshanduko
Saka tikuti isu mapato eopposition achine mukana nekuti vana veZimbabwe vano vari kuona kuti zvakaitika muna November hazvina zvazvo zvinhu zvakanaka nekuti vamugabe vakakwanisa kungiti vaenda asi hazvisi zvinhu zvekuti zvatakazopedzisira tave nazvo zvinhu zvakanga zvabuda mujekere kana kuti matingati musarudzo saka sarudzo ya 2010 dzichakakosha pakuti vana veZimbabwe vachuze kuti kana kuti vasarudze kuti vachiri vanoda here vamunangagwa vauya nekuda nekupfurikidza nemuzano PF musiri musarudzo dzenyika kana kuti achasarudza umwe mutungamiri wavanoda zvichiri kuwana veZimbabwe kuti vaone mazvavangaita tichienda mberi
vatiwo vamugabe vakaenda nenzira isina kunaka sezvo yakapa mauto simba raasingafaniri kuva naro munyaya dzematongerwo enyika
tinoziva hedu pachedu kuti dambudziko ratave naro nezvakaitika paoperation resolve legacy nderekuti mauto akawana masimba amwe asingafaniri kunge aine mauto munyaya dzematongerwo enyika semasimba ekubvisa mutungamiri wenyika hongu isu semazimbabwe tatiwirirane kuti vamugabe vaende ende vakaenda havachadzoki havachafa vakadzoka asi ngatiwirirane nenyaya yekuti mauto ngaasapinda manyadzo dzematongerwo enyika
vati zvakakosha kuti mabata anopikisa arambe achirwira kuti mitemo yesarudzo kufambiswa kwemashoko nekutapwa kwenhau ishandurwe sarudzo dzisati dzaitwa kuitira kuti mapato ese apiwe mukana mune penyuro nemumapepanhau ehurumende sezvinoita bato rezanupf vatiwo mapato aya ane mukana wekukunda musarudzo kana akabatana mukuru wemedia center vaernest muzengi vanobvumirana vagwede vachiti chingavi chishamiso kuti mapato anopikisa akunde musarudzo akasabatana
kuti nyaya yakakosha ndeyekuti vanhu vapinde muvanhu haisi nyaya yekuti vanhu vabatane vari mumabhodhroom avo but ndeyekuti motobatana zvodzika zvoenda kuvanhu izvozvo hatisati tanyanya kuzviona hongu MVC Alliance yambozama kuita misangano marali nene but zvemarali haasiwo atingati ndo anomezha kuti pava nemubatanidzwa une simba toda kuti tichiinda kuna anonzi mastructures anosvika kuward level kunofanira kunzi kwaakutaurwa kuward kuti kunoku kune MVC Alliance kunoku kune Rainbow Coalition kana iripo kana kunoku kune Coalition of Democracy zvichibva kuwani
hurumende yavamunangagwa iyo yakaumbwa mushure mekunge vamugabe vabviswa pachigaro nemauto iri kupedza nguva yehurumende yavamugabe uye yakatozivisa kuti ichaita sarudzo panguva yadzange dzakarongwa kana mapato anopikisa akasabatana vamangoma vachamirira court amai mujuru vachamirira People's Rainbow Coalition kwozotiwo vatsvangirai vachimirira MDC Alliance ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanhu vazhinji vari kuita zvavakareva zvokudzora mari kuZimbabwe yavakange vaburitsa zviri kunze kwemutemo mumazuva ehurumende yavamugabe. Vamunangagwa vakaudza zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuNamibia kuti pari zvino mamiriyoni ane chitsama akadzorwa uye imwe ichiri kuuya. Asi nyanzvi munyaya dzezvemari dzinoti urongwa hwehurumende uhu hahuna kujeka uye mabhanga haataure pachena nezvemari dzevamwe vanhu dzinenge dziri mumabhanga emunyika. Tabata mutevedzeri wegurukota rezvemari kurongwa kwehupfumi vaTerence Mukupe kuti vatsanangure kudzorwa kwemari idzi kuZimbabwe.
Ini saminista ndina mashigaziyai haidini nengu ya zafanira kushake kune announcement kuti mari yadzoka.
Mungaziva here kuti mari yacho iri kuendeswa kupi uye iri kushandiswa sei?
Mari kana ichidzoka ka handiti munhu unenge uchinzi imari yawakaburitsa kudze chidzosa mari yemunyika. Paunodzosa mari ka imari yako yawanga wakaburitsa kudze saka hakuna framework yekuti mari iyo inobva yatorwa nehurumende nekuti mari yako wakaburitsa zviri pamutemo saka wakutaura kuti mari yangu iyana ndakaburitsa zviri pamutemo ndakudzoka.
Vanenge vachida kuitavo zviri kuitwa nevamwe zvekudzora mari izvi pane nzira yavangaona wekuti zviri kufamba sei?
Aiwa hapana munhu anopinzwa panguva yakaoma nekuti president vakapaka vavasharidza rakaragidza tsitsi dzavo nevanhu vese nekuti dai vaida zvekusunga vanhu vangu dai vangosunga vanhu kasi kusunga vanhu panyaya iyi hazvina zvazvinotibatsira senyika dispensation yainenge iripo yaiencourage kuti vanhu vaite zvinhu zvakaita ende vamwe vachona vangari vanhu vangu vari mumazvo ematongerwo enyika. Saka tungotaura kuti isu senyika chatunyanyoda imari yekuti tiukei vanhu.
Pasara nguva yakawanda sei kuti nguva yacho ichakwanisa kuitwa extend here?
Pari zvino hapana tariro yekuti nguva ichaextend tivakana kuti 90 days so pachiri nenguva programu iyi yakanzi ndeye 90 days saka nguva ichiripo hatofamari ende chinoitika ndechekuti pamwe pane vamwe wekuti pamwe kuvane mari dzachona pamwe vanoda nguva yakareba kuti adzose mari chinoichiripo ndechekuti wongotaurira central bank inini 90 days dzamandipai mari kasi mari yandiroa kudzosa
pane mapress reports anoti vaimbo vamutungamiri varobert mugabe vane mari yavakadzoravo ichokwadi here?
Imi pari information yakadaro chinoitika kamunoziva kuti vanhu vemapepers inongochengeta mavetu avo vachitaura nyaya kuti dzinonakita kuvanhu ini handina information inoratidza kuti president wedu ane nyaya dzakadaro nekuti isusu pataita nedispensation tainyanyotarisira matsotsi anga akakomberedza president hapana pakambonzi president itsotsi.
Avo vange vari mutevedzeri wegurukota rezvemari nekurongwa kwehupfumi vaTerence Mukupe vachitaura vari parunhare muHarare.
Zimbabwe Congress of Trade Unions Young Workers raparura chirongwa chekukurudzira kudzikiswa kwemitengo yezvinhu zvakasiyana-siyana vachishandisa internet. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Muhurukuro yavaita nestudio 7 sachigaro wezctu Young Workers vatiri vanhu marimo vati vari kuita chirongwa ichi icho vari kudedza kuti hashtag prices must fall nekuda kwekuti mitengo yezvinhu kunyanya zvinoshandiswa nevanhu mukurarama zuva nezuva munyika iri kukwira zvisina mwero. Vati vari kuita chirongwa ichi vachishandisa Facebook, Twitter neWhatsApp asi vativo vachange vachiita misangano munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika senzira yokurudzira veruzhinji munyika kuti varambe kukwidzwa kwemutengo uku.
Haisi kungoitwa mumaWhatsApp nemaFacebook nematwitter aya chete. Kampeni yedu iyi iri kutoenda kune vanhu chaiko vamwe vasiri kumaplatforms iwaya nekuti tinovimba kuti kuna vamwe vasina maplatforms iwaya kuita vamwe vanawo asi vasina nguva yekumashandisa asi meseji yatinayo vachiidawo uye kubatana nevamwe vese veruzhinji vachikudawo zvino nekudaro tichaenda kunoita atinoti malabor forums tichizivisa vanhu kuti vanhu tofanira kubatana tirambe zviri kuitika.
Munguva pfupi yapfuura bato riri kutonga rezanupf rakasarudza komiti iri kutungamirwa nemumwe wevateedzeri vemutungamiri wenyika vakonstantino chiwenga uye mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vakayambira vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo zvisina mwero asi vamarimo vanoti vezctu Young Workers havaonese kuti hurumende pane zvairi kuita zvinobatika pakugadzirisa kukwira kwemutengo uku uko vanoti panguva dzakawanda kuri kuitwa pasina zvikonzero zvinonzwisisika. Vamarimo vanotiwo nyaya yekuti munyika muri kushandiswa mabond note aiva arambwa neveruzhinji ndiyo iri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekusagadzikana kwehupfumi munyika.
Bond note ndo rakonzeresa zvese zviri kuitika izvi. Vese vanotengesa makambani makuru ava vari kutora advantage yebond note iyoyi nekuti bond note raunza maprices matatu anova iwo price yeus dollar, price yebond note yacho iri cash neprice yetransfer. Izvozvo zvakonzerwa nebond note rawakaunza irori nekuti harisi kukwanisa kuwanika kusawanika kwari ikoko ndo kwakutorwa advantage of nevamwe.
Munyori mukuru weboka remadzimai muzctu amai Barbara Tanyanyiwa vanoti boka ravo rinotsigira chirongwa ichi uye munguva pfupi iri kutevera richange richiitawo zvirongwa zvaro kusanganisira kuratidzira murunyararo kuti mitengo yezvinhu idzikiswe. Amai Tanyanyiwa vanoti nekuda kwekuti vanhukadzi ndo vanoona kuti mhuri dzavana chikafu kukwidzwa kwemutengo kuri kunyanya kubata madzimai zvikuru.
Madzimai anowanikwa achiomerwa nekuti mari dziri kuhorwa nevarume vavo kana kuti dzavari kuhora ivo hadzizi kukwana kuti vatenge zvavari kufanirwa kutenga zvakaita fanike chikafu zvatinoti mabasic commodities. Tiri kuwanika zvakare madzimai vachivanika vachiita zvimwe zvinhu zvisakarurama kuti vaone mari yekutenga chikafu chevana, zvikuru sei vadzimai vaya vasina kuroorwa vatinoti masingle women. Vamwe vari kutengesa miri yavo, vamwe vari kushandisa vana vadiki kusenza kutengesa majuice card, kutengesa masweets, kutengesa maputi kuti vararame.
Amaita nyanyo anotiwo kukwidzwa kwemitengo yezvinhu kwave kukonzera kuti mhuri dzakawanda dziomerwe neupenyu, izvo vati zvave kukonzera kuti tsika yekusarurwa kwevanasikana idzoke. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 pm mazuva ose. Munotibata pa 909 am uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 pm uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiriri webato rinopikisa muKenya vaRaila Odinga, avo vari kupikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika yakadzokororwa muna Gumiguru, vapika kuti vari kuzvigadza semutungamiriri wevanhu mukupera kwemwedzi uno ndo kana pakasaita nhaurirano pakati pavo nemutungamiriri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta.
Pope Francis vari kukumbira kunzwirwa tsitsi kuvana vakabatwa zvisina kunaka nevakuru vezvichenjero muChile. Unova hwipi hwakaitika muCatholic Church izvo zvakasiya zvasvibisa chimiro chechitendero ichi. Pope Francis vari kushanyira Chile.
Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangunjwa mumazuva mashoma anotevera vari kutarisirwa kuparura chirongwa chekufambiswa kwemari nehurumende kana kuti monetary policy statement. Kunyangwe hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kupesana pane zvingaitwe navamangunja, vose vanowirirana havo kuti dambudziko rekushayikwa kwemari rinofanira kugadziriswa. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vakuru vakuru muhurumende vanoti Dr. Mangudya avo tisina kukwanisa kubata panhari mbozha yavo vanofanira kuparura urongwa uhu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vaenda kuDavos, Switzerland svondo rinouya. Musangano wekuDavos unoitwa kubva musi wa23 kusvika musi wa26 mwedzi uno uye unenge wakanangana nenyaya dzezveupfumi pasi rose. Mutedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti vamangudya vane mutoro wakakura kuunza mazano anogadzirisa nyaya dzezveupfumi, zvikuru dambudziko rekushomeka kwemari mumabhanga.
Chinhu chanyanyo netsa chikurukuru muZimbabwe kushaika kwemari. Kana tichiti kushaika kwemari, kune vanhu vari kurara mumutsetse vachitsvaga mari dzavo mumabhanki. Kechipiri chiri kunyanya kunetsa kuwana foreign currency yekuti tiimpote zvinhu zvinouya muZimbabwe zvigobari faswa. Saka izvozvo zvinhu zviviri ndozvinenge zvingotarisirwa neindustry kuti yatoti michirungu liquidity yaimprova here.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Mari dzevanhu dzavakaisa mabhanga dzavari kutadza kutora zviri kuita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka, zviri kuita kuti mari yokunze kwenyika isawanikwe, vanhu vasave nechivimbo nemabhanga, vasave nechivimbo nehurumende. Saka chinhu chikuru chinofanira kunge chichiitwa nebumbiro riri kuda kuiswa navamangudya kuti vasimudze kutenda kwevanhu mumabhanga nemuhurumende.
Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti havaone paine chinobuda kubva kuna vamangudya.
Tine structural issues confidence. Hakuna munhu anobelieva in fact chinamasa, and hakuna munhu anofungidzira iye kuti junda yanga rani nyika. I've always said inini kuti unogona kuba election but you cannot steal the economy. You can rig an election but you can't rig the economy.
Vabiti vativo nyaya yemari ichanetsa kugadzirisa sezvo hurumende isina kuzvipira.
Kwani kwanditi ane 53 days vachitonga, pane chabuda tongotonga itoni. Saka tarisa katonga itoni vakundikana vanhu vari kurwadziwa mukoma blessings. Zvinhu zviri kukwira, black market riri kukwira, you know, vanhu havana mari.
Ko, mari dzinombonzi dzawanikwa nenyika kubva kubhanga reAfriExim Bank dziripi? Dr. Kanyenze vanoti zviri pachena kuti muromo hauzarirwi nerwizi.
Kana ndiri muhurumende inini ndaigotiregedzei kutaura ndoboita zvekungoita kuti vanhu vaone. Vanhu vemuZimbabwe vaneta nokungotaurirwa zvinhu zvisingaitwe. Saka naizvozvo tindi takaudzwa kunzi kuri kuya mazimari ari kubva kuAfriExim Bank. Asi nanhasi hapana chatiri kuona chanyatsoita chinoratidza kuti mari iyoyo yauya.
Asi vajokonya vanoti vanhu havasi kunyatsonzwisisa mafambisirwo anoitwa mari dzinenge dzabva kubhanga reAfriExim Bank.
Ndofunga vanhu havana kunyatsonzwisisa. Mari yakawanika kuAfriExim Bank haina kunzi ikeshi ichauya muZimbabwe ye1.5 billion. Zvakanzi izvo 1.5 billion yatawana imari yatinoti guarantee ichagaranda vanhu vanoda kuzoinvesta muZimbabwe. Saka vaya vanoda kuuya kuzoinvesta kutanga makambani muZimbabwe vanopuwa assurance nemari iyoyo 1.5 billion.
Kuti zvinzi Dr. Mangudya vabudirira, dzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti vanofanira kuparura kana kusuma hurumende mazano anopa kuti upfumi hwenyika hugadzikane, sezvo zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyadzi zveupfumi zvapa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru uku vanhu vasinawo mabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti vari kufarira zvikuru chirongwa chokubvisa kwaitwa nekanzuro yavo mari yomuripo pazvikwereti zvemvura zvavanazvo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Zvichitevera kubviswa kwemari idzi pazvikwereti zvavanazvo, vamwe vagari vatanga kubhadhara zvikwereti zvavo zvishoma nezvishoma vachivhurirwa mvura, dzimwe dzanga dzava nemakore dzavharwa. Guta reMasvingo mubhajeti yaro yegore rino ra2018 rakabuda nechisungo chekuti vagari havachasungirwi kubhadhara mari dzinobereka nezvikwereti zvavo kana kuti mainterest. Danho iri ratambirwa zvikuru nevagari avo vanonzi vatanga kuita chipatapata vachienda kukanzuri kunobhadhara zvikwereti zvavo, izvo zvavari kutaurirana nekanzuri kuti vanobhadhara zvishoma zvishoma kusvika vapedza. Vanenge vabvumirana kubhadhara mari idzi nekanzuru vari kubva vavhurirwa mvura kuti vashandise. Mumwe mugari vazororo makore vanoti vaive nechikwereti chakakura nenyaya yemainterest, asi paakabviswa vakatotanga kubhadhara vakavhurirwa mvura yavo iyo yakavharwa mugore ra2015.
Aindinowa kufara nezvakaita wakanzuro, nekuti mukatarisawo chikwereti changu nandinacho changa chiri che1000 but nenyaya yemainterest changa chiri pa1500. But nekuda kwekuti iko zvino vazobvisa mainterest aya, tikaitawo payment plan ndakwanisa kubhadharwa chi mari yangu 1000 yechikwereti ya zvakanaka zvichiendeka. Saka ndinowa kufara nezvatakaitwa nekanzuro izvi. Kubva patakaitapanyange ta payment plan nekanzuro, kwabva watoti vhura mvura yedu takutoshandisa mvura is no more as munhu wese ane mvura mumba make.
Varoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti Mura. Amai Esther Nyambiya vanoti vanotambira danho iri nemufaro. Asi vanoti kanzu inofanira kuongorora nyaya yezvikwereti zvemvura zvayakatemera vagari vainge vavharirwa mvura kwenguva yakareba.
Aisi tinozvitambira, tinoona zvakanaka kanzuro yateerera zvataichema kwemakore kuti mainterest charges aya anoita kuti burden pa maresidensi awande. Asi tanga tichiona kuti pane vamwewo vekuti vanenge vakavharirwa mvura kana muna 2015. Biri roramba richiuya richiratidza kunge iwe uri kushandisa mvura iyo yakavharwa, mita isiri kufamba. Tachikurudzirawo kuti vekanzuro pavabvisawo mainterest emvura idzodzi, vabva vangobvisawo macharges akaita seiwaya, nekuti munhu anenge achichajwa zvinhu zvaasina kumbobvira ashandisa, tinoona zvisina kutinakira semaresidensi.
Dzimba dzakavharwa mvura mudhorobha remasvingo kwemakore mashoma apfuura dzinopfuura zviuru zvishanu uye dzichigara vanhu vanopfuurawo zviuru makumi maviri. Kanzera Ward 4 Masvingo vagoti tikurawo nevati vanhu vazhinji vave kubhadhara vachivhurirwa mvura yavo mushure mekuita chibvumirano chokubhadhara chikwereti chavo pashoma pashoma.
Isu tinofara chose nekuona kupindura kwevanhu munyaya yatakataurirana yekubvisa maindresi. Ndinoona vanhu vakuya kuzobhadhara mvura kuratidza kuti ndechimwe chinhu changa chakavabata changa chivagunun'unisa kudarika kubhadhara mvura kukanzo. Tiri kuona vakuuya kuzira mapayment plans vachibhadhara mari yavo pashoma pashoma.
Vagari mumasvingo pamwe nemapazi ehurumende ane chikwereti chekanzuru chinopfuura mamiriyoni makumi matatu emadhora. Izvo kanzuro inoti zviri kuita sakuitira vagari mabasa ainotarisirwa kuti iite. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Dynamos yavaka chikwata chitsva yakatarisana nemakundano enhabvu yemwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dembare yatenga Jimmy Tigere na William Manhondo kubva kuHarare City ine chinangwa chekutora mukombe wekasolaga Premier Soccer League uyo yakapetsera kutora muna 2014. Pamusoro pezvo Dynamos yawirirana ne FC Platinum kuti irambe ine mutambi Klopas Kapupurika uyo yaive yapiwa nogona kunenge kudada kwegore rimwe chete iro rakapera musi wa 31 zvita. Dynamos yabvumirana zvekare nemutambi Christian Epupa uyo aitarisirwa kubva kuchikwata ichi achinzi ari kuenda kuBidvest Wits yekuSouth Africa asi ave kuramba ari kuDimbare kwerimwe gore. Munyori mukuru weDynamos vawebza marechera vanoti Dimbare haina zvekare kurasikirwa nemutambi kana mumwe chete zvake panguva yezororo, vachiti ivo manyepo kuti kapteni wavo Ocean Mushure ari kubva kuchikwata ichi.
Murayiridzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa, saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daindadaindadaidai.
Vamarechera vanoti gakava ranga riripo pakati peDynamos nevatambi tichaona Chipunza, Obei Mwerahari naPS Makaha avo vanga vachiramba kunyorerana chibvumirano nechikwata ichi kusvikira vatambidzwa mari yavo yemwaka wapera rakagadziriswa. Vamarechera vanoti vakapa murayiridzi wavo Lloyd Mutasa simba rekutsvaga vamwe vatambi vatsva vachiti ivo sevatungamiri varipo chete kupa ruyamuro rwemari kana pane mutambi Mutasa waanenge achida. Mutungamiri weDimbare uyu anoti hapana chavari kutarisira kubva kuna Mutasa kunze kwekutora mukombe weleague, vachiti izvi zvikasaitika vanotora matanho makukutu. Dynamos ine nhoroondo yekudzinga-dzinga varayiridzi. Dimbare yakapedzisira kutora mukombe weleague muna 2014 apo yairayiridzwa naKalisto Pasua. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa kushandiswa kwesocial media munyaya dzezvematongerwo enyika takatitsana nevechidiki.
Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa hii WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318.
Se zonguwa yedu ya pera, regaitu mpotaisa misoro ye nauze duza nasi.
Mutungamiri we Renewal Democrats wa Mangoma vanoti bato riri kutonga rezanupiefu rinofanira kuburitswa muhurumende.
Tava tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokune ikaye nomufaro. Ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Dzininga, tokusiyai muina Chris Gande.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 16 zibandlela 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
siyenza iPVR home public exercise. Injongo yayo ukuthi siregister abantu abasalayo ngesikhathi sisenza iBlitz. Siregister kangela kakhulu lama-aliens ukuba lomthetho ukuthi baregistre
abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye babhalisele ukuvota kobulawayo phansi kohlelo lokubhalisela ukuvota oseluqhelusiwe.
The majority of civilians is emaplazini tapa ngamaZimbabweans because ama-locals abangabatswana they don't want to be working in farms doing laborers jobs abafundi they don't want to get there instead. Njalo futhi emsebenzini yona le there's a lot of issues lama-tensions avamileyo kuma-farms.
Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kwele Botswana umiswe emthethwandaba lamhla esethethwa icala lokubulala elinye ilunga ledale lephalamende eBotswana ngempelaviki. UZulu wezansi emaNdebeleni emangweni weMatobo ukhuthaza uhulumende ukuba asungule umbuso wezabelo o-devolution omunyethwe isekelo sombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubekele phambili ngemva kokuqheliswa kusukela mhla ka 10 zibandlela okubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye kobulawayo bebhalisa. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukumiswa mhla ka 18 Nhlolanja. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ukubhalisela ukuvota kuqhubekela phambili elizweni lonke, kodwa indawo ezilokhe zibhalisa abantu sezilutshwana. Idolobho lakobulawayo selibhalise abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye ensukwini eziyisithupha ezedluleyo. Ihlandla lokugcina leli balibiza ngokuthi yi-mop-up exercise, njalo likhangele kakhulu indawo ezilabantu abathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngemva kwamahlandla okubhalisa akuqala. U-District Elections Officer wenhlanganiso ebona ngezokhetho eYezek, uNkosikazi Sithembiso Khuphe, uthe bayajabula kakhulu ngoba inani labantu ababhalisayo kuhlandla leli ngabasakhulayo kanye lalabo abazalelwa eZimbabwe, kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe abababiza ngokuthi ngama-aliens.
Siyenza iPVR mop-up exercise. Injongo yayo ukuthi siregister abantu abasalayo ngesikhathi sisenza iBlitz. Siregister kangela kakhulu lama-aliens ukuba lomthetho ukuthi baregistre. Kakhulu siyakhangela futhi lalapho kwahamba khona abe-RG Registrar General's Office lapho abanika khona izithupha. So sesibuyela khona yikho sibiza mop-up exercise. Okusijabulisayo kakhulu ukuthi kuma-queues ethu sithola ama-youth, kuma-queues ethu siyawathola ama-aliens. Esikuqonqosela ngama-aliens ukuthi nxa besiza bezoregister uyabuya lesithupha sakhe abuye le-birth certificate ende. I-birth certificate yakhe siyifunela ukuthi sibone ukuthi abazali bakhe omunye wabo kumele abe ngumZimbabwe.
inhlanganiso ezimeleyo eVictory seyanqoba ikhuthaza uZulu ukubhalisela ukuvota ngenkondlo lezingoma. Umqondisi weVictory uMnumzana Desire Moyo uthi imfundiso yabo iyakhuthaza abantu ukuthi bayevota njalo bayenelisa ukuhuga abantu ukuthi babhalise.
Uhlelo lolu luqhuba jinake ngokusebenzisa ama-arts kakhulu ezemidlalo ezigoqela-ke ukulingisa singathi khona idrama, ukuhlabelela imusic kanye lokugida ukuthiwa khona ngumdanso. Imidanso ejiyeneyo yesintu kodwa ehamba kanye lenkondlo zokuhlabelela okugxile kuleyo mfundiso esabe siyiphethe ngalesi sikhathi. Sinanzelela ukubana khona ukusetshenziswa kwama-arts okwindlela yokufundisa okuhambiselwazi ebantwini lokubakhuthaza ukubana bayivota. Ama-arts-ke ayingxenye yoluntu njalo asuka abe umgogodla wabantu kanye lo mthambo wesintu lapho esithola khona ukubana siyenelisa ukudonsa asifoqe njalo sithelule ukulukule nje ukuthi kuZulu ukubana hayi mbukelo omhle aphatheka lawe uthathe inyathelo kulolu daba osegudwini.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sipho Senkosi Hlalo uthi selungele ukuvota njalo sewabhalisa.
Ukungezelelwa kwamalanga okuvota siyakujabulela kakhulu ngoba iningi belingakayi ukuyarejista kodwa kusuka kube nzima khathesi ngokuthi ama-registration centers angkhona asemalutshwane njalo asetholakala khatshana.
KoBulawayo sekubhalise abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili, inani elingaphansi kwalelo elikhangelelwe ukubhalisela ukuvota. Ukubhalisela ukuvota kuzaqhubekela phambili ngemva kukamhlaka 8 Nhlolanja kuze kuyemiswa ngemva kokubhalisa kwamagama kwalabo abazancintisa kukhetho. Ababhalisela ukuvota kuyabe sekumele bahambe bayebhalisa emahofisini awezeke. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kweleBotswana umiswe emthethwandaba lamuhla esetheswa icala lokubulala elinye ilunga ledalela ePhalamende yeBotswana ngempelaviki kulandela ukuxabana kwabo. UDube ubesebenzela umuyi obelilunga lebandla elibusayo leBotswana Democratic Party iPDP. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone kweleBotswana.
UDube kanye lomunye wakhe oyisizalwane seBotswana uMkhalemi Maleya bamiswe phambi komthethwandaba emzini wemolopolelo ngaphandle nje kwedolobho leGaborone namhla besethiswa icala lokubulala umnumzana Isaac Davids ngempelaviki. Ababili laba abakhanye bebonile bazaphindela njalo emthethwandaba mhlakazi ku-30 Sibandlela ngoba amapholisa athi abakaqedi ukucwayisisa. Bobabili kade beqhatshwe nguDavids eplazini lakhe engaphandle kwesigodlo iGaborone. Amaphepha aphambi komthethwandaba abika ukuba uDavids ufike eplazini ngesonto edinga ukuthengisa ezinye inkomo zakhe kodwa wathola uDube oneminyaka engamashumi amathathu lanye wokuzalwa. Lo Maleya bengekho bebikwa besemavinkilini eduzane bezilibazisa. UDavids ubikwa efike esidla amahabula wathela uDube impama ezondele ukuthi kungani bengekho eplazini emsebenzini. Ubikwa kwaqala ukuliwa njalo uDavids ecela omunye ukuthi amqhwele umbhobho osemoteni kodwa ngasenelisanga ukuthola ngoba kwagwaza kaningi esifubeni kanye lesusini. UDube loMaleya abakangeni kusibanga sokuthi batsho ukuthi bazibona belecala noma hathi njalo udaba lwabo lukhandelwe ukudluliselwa phezulu emthethwandaba we-High Court. Amapholisa athi indaba ezifana lalezi lapho abaqhathi abalwesebenzi bahile ongamalisi ikakhulu abeZimbabwe abanye babo abasebenza emapulazini.
Kulezi tori eziningi eziphuma kumaphephandaba ezikhuluma ngama-conditions langama-treatment asemapulazini, the majority wezisebenzi ezisemapulazini lapha ngamaZimbabweans because ama-locals abangabatswana, abatswana they don't want to be working in farms doing laborers jobs, abafuni, they don't want to get their hands dirty. Njalo futhi emsebenzini wona le there's a lot of issues lama-tensions avamileyo kuma-farms.
UMnumzana Dube kanye loMaleya bazahlala esitokisini belinde ukuphindela njalo emthethwandaba ngoba kusesatshelwa ukuthi ngenxa yecala abalibhekayo balakho ukubaleka. Bekugcwele emthethwandaba uZulu efisa ukuzwa ukuthi kwahamba njani ekubulaweni kukaDavids, yena obesaziwa ngokuthi ngu-Falcon Bastard njalo engumuntu ololaka. Ongumongameli Ian Khama ovakatshele imuli kaDavids ukuhambisa amazwi enduduzo. NguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 Gaborone kweleBotswana.
umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 1380 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Uzulu wezansi emaNdebeleni emangweni weMatobo ukhuthaza uhulumende ukuba abavumele baziphathele impahla yemvelo abalayo ukuze benelise ukuzithuthukisa kanye lokuzinakekela bona lemuli zabo phansi kombuso wezabelo o-devolution. U-Anastasia Ndlovu usiphala lolu daba ngokugcweleyo eseMatobo.
Izakhamuzi zalumango emhlanganweni oqoqo inhlanganiso ye-Habakuk Trust emaphisa le-council yeMatobo, inkokheli zomdabu labo-councilor bavumelene ukuba imvelo yabo engathuthukisa isigaba isichaphazwa ngabantu abasuka kwezinye izigaba okubangela ukuba basale bebhekane lobunzima ngemva kokuchabalala kwemvelo yabo bengela nzuzo. Isigaba seMatobo silegolide, izihlahla, inyamazana, utshani, amanzi, inhlanzi, kunye nomhlabathi ovundileyo, kodwa kusezandleni zabantu abasuka kwezinye izigaba. Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni eMatopo uchaze ukuba abanini besigaba akube yibo abaphatha imvelo yomnotho ukuze loba abasuka kwezinye izigaba befika baphiwe ngabakhona, hathi ukuthi abokuza kube yibo ababela abanini bezigaba.
Ukuze abantu bakhule bagcine esigabeni sabo, akube yibo abanikazi abanjani abafinyelela lezi zinto. Lanxa bekhona umakhelwane abangabuya, sizabasikela ngoba umuntu ubuye ngaphi esigabeni sani somunye umuntu. Ukuhloniphana kuqakathekile, njalo kuyadala ukuthi sizwisisane. But lokho kudala ukuthi umuntu angabuya usesenza umaqhuzu endaweni because avele senza sixhophane. Endakula muntu ngakuvumela ukuthi uzosuswa ngumuntu kumba ukuthathela into yakho njalo ukhangele ilizwe lonke wazolikhalela nje ama-youth akhona. But labafana bethu singabona benjani bekhula beqinile, we look up to them ukuthi sibabone bele future njani enhle. People grow every day, but wasaying ukuthi akubi mnandi ukuthi sibona abantu sebesiba ekuhluphekeni, but sibona abantu benona besenzani bekholisa ama-resources abanye abantu.
Ukhansila Sikhulile Hlongwane ka ward 17 eMatopo uthe uhlelo abaluphathele Habakuk Trust lubavule amehlo ekugcineni imvelo yabo lokuthi ibaphe inzuzo.
Uhlelo lukhona akade lukhona namuhla lusincedisile ekusikhuthazeni lekusibambaniseni singama-duty bearers, ama-chiefs councillors labosobhuku lama government departments ukuze sisebenze ndawonye ku policy implementation lama bylaws ekuyenzeni kwama bylaws ukuze sigcine ama natural resources ethu awemato.
Umnumzana Alexandra Phiri ukhansila ka ward 10 uncome kakhulu impumela yomhlangano ethi isikhathi esinenye baswela imali yokuba le mihlangano ehlafuna ngemvelo.
Umsebenzi kawenzelwe iHabakuk Trust ngibona ngathi ufanele ukuphakanyiswa ngoba thina sodwa ezi-authority siyaba singelawo ama-resources lobe ezinye izinto sizikhangele ukuthi ngasiyahlangana zilungisiswe sibumbe sisiya phambili. Kodwa ngenxa yama-resources we become very limited. So nxa sithola ukuxhaswa sibona ngathi kuyasincedisa. Umvelo ungowethu kodwa abazali bayaba bengakwazi ukuthi balamandla phezulu kwezinto ezingezabo. Bona bakhangela ukuthi uhulumende uzabenzela kumbe nguyoza kutsho ukuthi hayi lingaqeda izihlahla kumbe lingenzi lokho. Kodwa nxa kungaba labasondela ebantwini babafundisa ngithi.
Isakhamuzi seMatobo uRobert Moyo uthe babhekane lenkinga yokuthi imvelo yabo isezandleni zabantu abasuka kwezinye indawo, ngakho uhulumende kahlele kahle umthetho wombuso wezabelo.
Lo inkinga esilazo izenzo zokuthi khona uthola ama natural resources ethu singabenefiti kubenefiti abantu mebabavela kwezinye indawo. Uthola singatholi ama licenses njengama locals etholwa ngabanye abantu abavela kwezinye indawo. No, into esiyifunayo ukuthi umthetho wohulumende kumele akuhlele ngendlela efaneleyo ukuthi khona abantu kumele babenefite izinto zabo eziphele ukuhlala babo.
Umfundisi uWhiteman Moyo olilunga lekomithi yezabelo yeHarper Cook Trust usole inkokheli ethi abantu besigaba abalamandla okulawula imvelo yabo.
And then indaba ekhona sekuthini kunzima kakhulu ukuthi indaba yakho uyifuqe ize ye phezulu izwakale kahle ngenxa yobukhokheli obukhona obuyabe sebuqoqe izinto basiqoqa ngendlela ukuthi incwadi ezibuyileyo siphathwa ngabantu labo asebephiwe amalungelo yizo esikuvimbayo. Ngokuthi wena osesigabeni lapha ingxaki lama problems akho niyabuwa khangela labo bonke abantu bawakhangela, nxa usufuna ukuthi ubamele laba bantu ukuthi kuzwakale phela izitsho zabo, uzathola ukuthi sekuvinjwa yikhonoko sekuvele kwabunjwa phezulu ngale.
Izigaba zonke zelizwe zikhala ngombuso wezabelo ukuze bazibuse ukuthi imali abayithola kwezemvelo abalazo bathuthukise izigaba, kodwa uhulumende lomphathi ntambo wemali bathi akula mali yokuqhuba uhlelo lombuso wezabelo kulandelwa isisekelo sombuso welizwe osekuthiye kulokuphathwa kubi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 iseMatobo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, umsakazi omuhle olibulisayo ngumike hobe umsakazi weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwele connection ngo 8 ntambama. Lamhla kuhlelo sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osevule ikhasi lokuxoxisana labantu enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezeFacebook nakuTwitter. Kuzamsiza na ukuthi anqobe kukhetho oluzayo, njalo ukhulumisana lobani enkundleni lezi, abasakhulayo kumbe abadala? Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa uFrancis usecele uxolo ngoku bengulwa kwabantwana ngabafundisi benkonzo yakhe kwele Chile osukudale osokungcolise kakhulu isithunzi senkonzo yamakatholika emhlabeni jikelele. Kulabantu abangaba ngamachumi ayisithiyagalombili i-AED abafileyo udlakela lwemaphandleni akwele Nigeria oluqhamuke ekulwisaneni kwabelusi bokholo lwesiKristu labesiMuslim ezigabeni ezangenyakatho yelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe sebeqalisile ukuyibuyisela eZimbabwe. Umnangagwa utshele lokhu izizwe zeZimbabwe ezihlala eNamibia ngomvulo, kodwa khethulanga inani lemali le. Nyakenye uMnangagwa wapha abantu abasusa imali elizweni inyanga ezintathu ukuthi bayibuyisele elizweni bengasoze bathoniswe umbimbitho engakafiki. Kodwa uZulu uthi uzakholwa ukuthi imali iyabuyiselwa elizweni nxa kungakhulunywa ukuthi kanti vele ngobani ababeyifihlile imali njalo iyimalini. Omunye walaba bantu umsekeli wesikhulumeli sebandla le National People's Party umnumzana Edwin Ndlovu.
Lokho mboni yani kuqoqa nje kwabantu abasola into yokwenza. Ngaye sibuyile kumele sibe njengelizwe sibe kwazi ukuthi kubuye malini esakubobani wahamba njani then kubonakale nakwi-economy ikutshintsha kubonakale amabhenki imali esitholakale. Okwakathethi imali emabhenki kayitholakali okazokhezela yena kungela cash etholakalayo. Poli usayibuyile yenzeni.
Imbono kaNdlovu igcizelelwe ngomela ibhinga dalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda othi uhulumende usengohlala etshela uZulu okungayisikho njengendlela yokumkhanga ukuthi amsekele.
Okwaqala Chris engakutsho ukuthi lo uhulumende lo khona lo ongene ngoNovember unguhulumende ongani uyahlupa ukuthi umlalele ukusuvumelana nalokho akutsholo ngaphandle ukubana lobufakazi obubambekayo ukuthi akukhulumayo lokho kuliqiniso. Kulezinto eziningi engaziso ezithengisa ukuthi lo uhulumende uhulumende ojonge ukuvala abantu amehlo ngokubatshela amanga kodwa kusenzakala izinto ezahlukeneyo. Ngana ngikutshengise nje imizekeliso emibili. Lo hulumende kuke kwaba lesikhathi lapho umongameli Mnangagwa esiya eSouth Africa bakukhuphile phakathina kwamaphephandaba ukuthi hhayi ugade eflamatshina i-SAAOS wahamba naye walahlala nje lapho kuhlala khona umphakathi wonke ngokutsho ukuthi hhayi ezokela seliphuma ukuthi hhayi bahaya nje indege lapho abahlawula khona imali edlula $200,000. Kusuka khonapho-ke uhulumende lo othengisileni ukuthi ufuna ukwehlisa alayisebenzisayo njengohulumende.
Ingcwethi ecubungela izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi kungaba liqiniso ukuthi imali sibuyiselwa ekhaya kodwa uthi yena inani lingaba lingayisilo elikhulunywa ngumnangagwa ukuthi imali le iyafika amabhiliyoni.
Kungaba liqiniso kodwa ngabe futhi lathi sibelive ukuthi imali isibuya lapha eZimbabwe so kumele basinike amafigures ukuthi imali engakanani ebuye ivela phandle kwelizwe njalo kumele basichazisele ukuthi bafuna ukuthi bayisebenzisele njani imali yangkhona. Kungenzakala-ke ukuthi nabanye ama-politicians labanye abesaba ukuthi uma uPendeleshavare engafika bengalethanga imali bengabothwa. Nabantu abanezimali eziningi abazaletha imali emlutshwana njengendlela e-compliance ngoba kathithi azikwazi ukuthi ngubani onemali engakanani engaphi. So ungakwenza ukuthi wena une-5 million yakho khona ngabe lapho khona uthi ilethele 1 million siyabesisithi usucomplyile le-directive. So umele-moritorial yibo abantu abazakuyisela imali lapha abazoletha imali.
Umsekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mugube utshele iStudio 7 ukuthi mpela imali singena elizweni kodwa laye walile ukukhuluma ukuthi yimalini. Okay, sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Omunye wamalunga edale lepharlamente kwele Iran ofuna kube lenguquko kulelo lizwe uthi kulabantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu ayisikhombisa 3700 ababotshwa ngesikhathi betshengisela ekupheleni kukampalakazi ngomnyaka ophelileyo. Ababotshiweyo bebetshengisela emigwaqweni besola ukukhuphuka kwentengo yempahla. Umnotho welizwe ongaqhutshwa ngemfanelo lokwehluleka kwahulumende ukwenza okuningi okufiswa nguZulu. Abantu ababotshiweyo bedlula la abo ababotshwa ngomnyaka ka-2009 kuze kube lokutshengisela emigoqweni okwanikinya ilizwe lonke le-Iran okubizwa ngokuthi yi-Green Movement. Abalwela ilungelo likaZulu bathi bayesaba ukuthi izibotshwa lezi zithwele nzima entilongweni. Abanye ababotshwa ngomnyaka ka-2009 badlwengulwa, abanye batshaywa okumangalisayo njalo kwaba labanye ababulawa ngendlela ezwisa usizi. Kubikwa ukuthi esinye isibotshwa uSina Ganbari wabhubhela entilongweni ye-Evin prison. uhulumende uthi wazibulala. Kuthiwa kulezinye ezimpili ezaphela kuleyo ndawo. Akuvezwa amabizo azo. Unkosikazi Nikki Haley omele ilizwe leMelika kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations uthi umhlaba ubukele wonke okwenzakala kwele Iran. Ngakho-ke uhulumende walelo lizwe kumele aqaphele ukuthi ngephuli ilungelo likaZulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Kwezemidlalo uhlelo lokudingela abadlali bomdlalo wenguqu abangaqatshwanga imisebenzi luqale lamhla edolobheni lakoBulawayo. Okunengasikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo luqutshwe yinhlanganiso yemela amalungelo abadlali bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe eFootballers Union of Zimbabwe, njalo indiyimba yohlelo lalonyaka ngethi I Play Fair, Say No to Drug Abuse. Nyakenye lolu hlelo luqutshelwe endaweni ye-Heath Street Cricket Academy, ikanti lonyaka lolu hlelo luqutshelwa enkundleni eBarber Fields. Njalo isiphathamandla senhlanganiso yeFAZ uNomsa Moyo ukhuthaze abadlali ukuba basebenzise leli thuba ukuze bathole imisebenzi.
Uhlelo lethu siqalise namuhla olwe-Footballers Union Athletic Contract Training Team. So besikhuthaza abadlali abana ama-contract abo asaphelayo ukuthi bebuye e-BF kusasa ngo-8 sizokuba labo lapha. Njalo futhi sinxuse abaqeqeshi abaningi abasuka amaqembu amakhulu ukuthi labo bebuye bezobona labo bedingenze ukuthi labo beqinise amaqembu abo umnyaka lowa-2018.
Namhla ngosuku lokuqala kube labadlali abangamajumi amathathu lanye ababuyileyo ukuzophatheka kulolu hlelo, kodwa uNomsa uthi ukhangelele ukuba leli nani likhuphuke ngoba namhla abanye abadlali besuke balahleka baya e-Heath Street Academy. Lolu hlelo lokudingela abadlali imisebenzi sokule minyaka emihlanu lwasungulwa, njalo uNomsa uthi baningi abadlali asebesizakele ngokuthola amaqembu okudlalela.
Eminyaka edlulileyo sisiba lalolu hlelo sike sathola ukuthi sasesiprodusa amanye amaplayers athathwa ngamanye amaqembu amakhulu. Njalo futhi lonyaka futhi sithole futhi abanye abadlali abazavela amaqembu amakhulu, because yiyo injongo yethu thina abantu be-Footballers Union ukudingela abadlali imisebenzi.
Abadlali ababedlalela iqembu le-Islanders kanye leqembu lesizwe uDesi Kabhenya kanye loJoel Luphahla yibo abaqeqetsha abadlali laba abadinga imisebenzi, njalo abazakhethwa ekupheleni kohlelo ngomgqibelo bazahlanganiswa lalabo abakhethwe uhlelo olufanayo oluqhutshelwe esikolweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula. Kubunjwe iqembu eliza kuyadlala elizweni leSouth Africa, injongo kungeyokuya badingela amaqembu khonale. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kusamamo ingoma kaKhobokhobo Madlela isigqibela uhlelo lodwa lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhelisiwe kusukela mhla ka 10 Zibandlela lubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye bebhalisa kobulawayo. Isizalwane seZimbabwe uJavlan Dube odabuka ePlumtree umiswe phambi komthethwandaba lamhla esetheswa icala lokubulala elinye ilunga ledale lePhalamende yeBotswana ngempela viki. Silugqiba ke lapha uhlelo igama ngoChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.